Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varairidzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende mumapoka akawanda vanonzi vave kuronga kukanda mapadza pasi vachinyunyuta pamusoro pemihoro yavo iyo yavanoti haina chaichatenga. Varairidzi vepachikoro chepamusorosoro cheMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Varairidzi ava vanoti mihoro yavo yadonha zvekuenzana nemadhora mazana maviri emari yekuAmerica vachiti haina chaichaita. Vashandi vepachikoro chikuru chemunyika cheUniversity of Zimbabwe vanonzi vari kuchemawo vachiti vanoda rubatsiro rwekupekugara zvekudya pamwe nehuni kuti vakwanise kurarama zuva nezuva sezvo zvinhu zvisingavaitire zvakanaka. Varairidzi vesangano reATUS pamwe nevashandi vemuzvipatara zvehurumende vakatotangawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kutangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawashira Zhou vanoti chiri kurwadza vashandi ndechekuti hurumende iri kuramba ichiita sepasina zviri kuitika. Ngati nzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think dambudziko ranetsa hurumende kuda kuvanda nechigunu. Hurumende inofanira kuti igare pasi nevashandi ichitaura chokwadi kuti zvinhu zvingaenderera mberi sei. Ende zvinhu zvinodawo kuti munyika muve nerunyararo, muve nedialogue. Ndoo zvingapa kuti zvinhu zviende mberi nokuti mari dzavashandi dzakarohwa neinflation dzasvika pane yatinoti starvation wages hadzikwani kana kuti dzilase zvadzo one day. Kuvarairidzi inparticular mari yavo yakukwana kuti vaende kubasa zuva rimwe chete. Asi dambudziko ranetso ndokuti mai chakainzenza vanova gurukota rehurumende vanotori kujinizva izvi vachitoramba kuti mari inotambisa vashandi vehurumende imari inokwana. Saka dambudziko ratava naro idambudziko redenial kana dambudziko rokumaneja crisis pane kuti vanhu vagare pasi vataurira nechokwadi. Saka hationi vashandi vehurumende vachikwanisa kuramba vachienda mberi. Vhiki rinouya tiri kutopinda pagiya redzuku chairo nokuti vashandi vehurumende varairidzi vatotaurira naizvozvi maorganization akawanda kuti varairidzi varamwe mabasa. Saka vhiki rinouya tichaona muzvikoro musina zvavo varairidzi. Mauniversities, macolleges, maschools akungoenda pane yatinoti stand still. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Takanga takanzwa hurumende ichinzi yakakuvimbisa yekuti muchapiwa mari muna Juni uno. Takazonzwawo gurukota rezveupfumi vaMutuli Ncube vachinziwo vari kuti aiwa hakuna chivimbiso chakadaro. Pane zvamati mazonzwa here zvitsva?
Hapana chitsva chatanzwa but ndoda mugori rinotaura kuti unohwanda kuti ihurumende imwe chete here inokangamwa chazuro nehope. Vakataura kuti by June mari inofanira kunge yawedzerwa yavashandi. Askonza finance minister wanoa hiyo kuno bambari wa chara uta hakuna mariri kuya prandeo kutiamba na madaka kufasina mbura ene chota kuona na magaro pako ya mbukari ino kuti asinga pezi mbua hedi chingon zitaike niyo build vango wakita luse niyo build
asi chikuru chiri usho ropozga uo nevamwe show inye kunzi shandi wa urumende chikuru wara hirizi murugu kundikana kutawara nezi urumwe chete munoti
hatikundikani tambu zikori ziko ndo kuti urumende ino zauti ino tasa ino investa paku create mango ma organization anoti katata kwenda kustrike zira zeso kuti chini kukundikana hapana chinobuda kana urumende isunga negotiate kwa chokwadi urumende ino kuna kunegotiate na washandi wa urumende ichi chanza section 65 ino tasa kutinoita ma anozi ma binding negotiation ende ma negotiation anu kuna kuita matakite roku changa tiyekisenja mapositini papers choite mwangu mawirito bata risa agreement asu urumende haina time frame ye negotiation ndiyo zekare ino investa kutawa wangu mari kudistepa urungwa wakana kuti sewa chande urumende tuwane mari saka andifungu kuti warairi zina wangu wa chande urumende wana kubatana asu kuti urumende isina mari ndio ino investa pa kuti ikirete mwangu organization anopa kuti tionezo kuti hatina kubatana asi urombo nzara zvichatibatanidza kurwisana nehurumende unova murengi wedu
avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavashira zvou vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reGrain Millers Association rinoti richiri kuenderera mberi nekuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu zvavari kuvatengesera zvakaita semupunga, chingwa uye chibage. Izvi zvinotevera kukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwemari yemaRTGS. Nhasi zvinonzi dhora rekuAmerica range rava kutengwa nemadhora 10 emaRTGS zviri kupa kuti vemabhizimisi vade kuwedzera mitengo yezvinhu kuti vawane chouviri. Mukuzeyanya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Ichokwadi chirongwa chedu chevanhu vari kuongorora mitengo chiri kuendera mberi kwandiri kuita nemii parizvino ndadzoka zvekare kuvulawayo ndiri muguta revulawayo kwatanga tichipinda pagraund nevatore nhau this time vachiva vakaratidza vachionawo kuti ichokwadi mapresbundas ari kupinda achitarisa mitengo yezvinhu zvakaita seupfu salt rice pamwe chete neflower zvatinogadzira chirongwa ichiri kufamba zvakanaka tinonga tave musondo rechipiri kune mamwe madhorobha kwarai takapinda musondo rechitatu tikutarisira kusondo rinouya tichazenge tichicompila report yakazara tichikuzivisa inyika yese kuti ndezvipi zvatasangana nazvo asi pari zvino tirikuona kuti nezvitoro vatakawirirana navo mitengo yatakawirirana nayo pano neapo vari kuedza kutevedzera
asi pane vamwe here vambobatwa vachiwedzera mitengo iyi zvamusina kuwirirana navo
semetaura ndaita kuti mapurice minita zvedu paari pagraund vari kukombaira mareports vachizouya navo kuhead office kuhead office ndokwatichazenge tatsanangura tichinyatsodongonodza tochiona kuti zvabuda ndezvipi ndopachakwanisa kunge tizokupai wandu kana kuti udzamu hwezvatinonge tasangana nazvo zvatasangana zvasanganikwa nazvo nemapurize monitors vedu pari zvino handikwanisi kuti ndiiti mutauro kuti pane vataona here vari kuchaja zviri kunze kwemwero kana kutingati asi generally mufamba kwataita nhasi ndopatatanga kutopinda tisine vatori nhau vaonawo zviri kuitika mutoro asi pataona nhasi mubulawayo patati vatori nhau aiwa vazhinji vemarestorini vanonga vari kuenderana nezvatakawirana navo.
Muchatora matano api kune vanenge vabatwa vachiwedzera mutengo zvamusina kuwirirana navo?
Sekutaura kwataka mboita tichitanga chirongwa chizvo isu zvatichaita nezvekuti vezvitoro tikaona vachinge vachichaja mitengo yatisange takawirirana navo dzodzoka zvekare kusangana nevamirira takasainirana naro memorandum of understanding Confederation of Zimbabwe Industries. Tovati una inengo zingi zingina nini yeharukisha jana sange tawira na iyo tuwa chanzo tu wita sisi ni wanu wao asi isu za chaita wa kusaya sema milazi pane isu za truku monitors tuku kwa nisa kumuti no yota ona watu ufuwa taka watu unu wike maria kati urukisha jana maa ya unuda tichazo mbisa kwa hapa isu za truku gazira isu zundu zirango za truku kwa nisa kwa hapa isu sema milazi kada kuru kutabata wa vedu nengo zedu mamilazi angelunga chitenge sirao vesture wao ni mari ya sinonge tataka yao irana tunupa kata kutimila ni ingita kublikmista atisha kukua nita haku nila samba kana mjmb kutusa kwa nchiku wanachibaki chikutu mkushikaira ushinji
mbunze kupezi sila tuliku nchiku wao kuti company yolo bills kublawe kwa muru kwa ya varwa icho kwa diri mbunze kwa wao yalimashu kwa
andi na kungenda sangana na umashuku lingwa kufara kurema beka Sikutana wanaita mima beka wanu kwa ni sangano Yerao ndunga alzi ndunga wanu uta wana wasaka nyanya ni watu wendao Ndunga mkakonza kuwa bata wanu kuna kutana mkurele kuti Yerzufa mbasi kwa wanu asija tunda wazisa njikuti Flower ya uwi ni wiki ya uya Iriku ya kutanga sundi mwea tchengi chona wiki Chipina nunda kukuti mawagonzi inara zeti kutawara kwa ndunga kutai zezi Chipata pata kutolota wiki kutenge chi uya kuna kusaka mshawana flower Ichinge kitu andei mkustoro pangunjiki ni kumabeka changi chwa supply
Mutauririwe Grain Millers Association of Zimbabwe vangarikai cha unza vangivari parunare kublawayo Nasi china chikumi 20 nyika zhinji pasi rose dziri kucherechedza zuva revapoteri Zvimwe zvirwarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri buSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutori wedu wenhaumo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network Washington Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kweruoko.
Tanga tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopo tera bari kubatwa zvakanaka hatigone kudara chero zvetinge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira hurongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Kana session yedu inofarira hurongwa hwedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo semuyanzaniso South Africa pane vari paupoteri vari kuneteka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri.
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava mavhinga vachitiwo zuva rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day ndachikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapermits vakwanisa kutorawo maasilam ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa vari kutadza kupiwa nyangwe mapermits nyangwe maasilam saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva tinoremekedza waisu seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira ku Southern African Development Community, African Union ne United Nations pachayo ndocho kuveneka mabatiro anoita Republic of South Africa, zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa, vaMandla Madumise, vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera, bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamirioni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemukuru wekambani yeNational Pharmaceuticals vaNewman Madzikwa, avo vakatongerwa mwedzi gumi nemina mujere mushure mukuwanikwa vaine mhosva yekukwidza mitengo yemishonga madiro. Izvi zvinonzi zvakaisa ruzhinji rwevanhu pangozi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekushaya kumumiriri wemangwe muparamende vaObedhingwa Mguni, avo vakashaikira kuWest End Clinic muHarare. Daily News mune nyaya inoti hurumende iri kunetseka nokuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, zvinonzi iri kuedza kuvanyengetedza kuti vasaramwa mabasa. MuDaily News zvekare, mapurisa anonzi ari kushamiswa neuwandu hwevanhu vari kupondana pamusoro penyaya diki dzinogona kugadziriswa murunyararo. MuNewsday, mutongi mudare rezimhosva Justice Tawanda Chitapi vashora zvikuru kambani yeZimbabwe Power Company pamusoro pekutadza kuwirirana nekambani yeIntertrack Zimbabwe inotungamirwa navaWicknell Vayo. Boboto pakati pavo rave nemakore mana risina kugadziriswa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefengera tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazarazi, nyika yedu yeZimbabwe inotungamirirwa nebofu Mnangagwa. Havana chari kuronga, vangati kubvisa masanction kuAmerica kubhadhara makambani maviri mari miriyoni miriyoni pagore. Mari yechibvepi yaanobhadhara iyo nyika isina mari? Masanction anobviswa ndechi aketa ureva kuitwa vanhu, vanhu vakarwa nemasoja, vatumira masoja vakauraya vanhu. Zvese izvo zvavazvione vanoti kuchora kwedzero dzevanhu unoti masanction ari kukonzera izvozvo. Pane vana masanction uori ndouri mangu vatanga vabvisa uori nekodzero dzevanhu dzavari kumbonyikidza kuti masanction ngaaitwe masanction kwavari ivo vorotadza kutyora ngavabve pachigaro. Haasi kukwanisa kutonga vanhu kana kutungamirira nyika, haasi kukwanisa kutwa sabhujero, haasi kutoita, haasi kukwanisa, haana chaanokwanisa kutungamirira.
Mangwanani akanaka vashamarira weStudio 7 wese nana mukomata unonoka hwanda nana Blessing Zulu najonga kandemiri. Ndoda kutaurai pamhaka nemaira neZimbabwe kumira kushata kwakaita upfumi hwenyika neeconomic yacho zvese. Matambudziko anoda kuti agadziriswe zvakanyanya, nekuti pari zvino takutoneseka naiwoiyo nyaya yemagetsi kunyika, zvekutoti kune vanotozviitirawo mabhizinesi avo izvozvi navo vakutambudzika zvisingaiti. Saka tinokumbira kuti yeshe dai vakuru venyika ava vaigona kumbogadzisa zvinhu kuti vagona kuita mubatira umwe, vasaite mazvaka mazvaka ndapota, nekutiwo anonge adyiwawo zviya zviya agone kudini kubvawo pachigaro, ndokuti zvinhu zvigone kuendeke mune zvakanaka. Eya, tinotenda mune zvese zvavanotiitira ya kuti yeshe kwetinotogara kwedu kuchipinga uku. zvigayo zvacho vanhu vakutoende kutoonokora upfu pakuti magetsi anotoenda apa chibage chinonga chitori mukati mumagwere mwechigayo mwacho mukati imomo manje yeizi vamwe vanogona kutoti pana unonga vatogaisana votoite kamusweke musenge kuti zvindipangurire 2kg 2kg okuita kuti vagona kutomubika munguva dzemanheru ye zviro zvaoma munyika amuna tokumbira kuti vakuru venyika vagone kumboti gadzirise iwo mbichana ispecial pamapraizi apapa ini ndiri mukoma David Nduna Nditimana ndiri kuno kusouth africa musoshanguve mupretoria ndinobvira kuchipinge tatenda
makadii vashamari vestudio 7 zvinoshamisa zvikuru chaizvo uchinzwa zvino zvinotaurwa navamwe vanhu vanobvira vamwe vakadzidza ofuuti kudzidza kwavo kune kuri kudzidza kwokukopa vanhu vakafanana nevava vanonzi haina mugwada america hainambobvira yakambotaura kuti kuda zveminda america yakatongotaura kuti izvo remekedzai kodzero dzevanhu ZANU PF ngairemekedze kodzero dzevanhu kwete nyaya yezveminda zveminda zvava kutaura izvo zvaazvimwe ivo ngavateedzere mitemo iri kudiwa chete kuti izvo vakodzere kodzero vatemekedze kodzero dzevanhu vaone chii chinoitika vanhu vanourayiwa hapana chinoitika maopposition parties anosungwa asi vezanu vachifamba freely vanhu vachiita uori vachifamba freely pasina kana chinoitika hatinoriona manje saka mai zvino ivo ngavave pachokwadi kuti izvo vari kutsikirira kodzero dzevanhu
makadi zenyu vashamarari vestudio 7 ndeitwa Lovisi nhlumuno mutaura nhlumuno musouth africa ini nyaya yangu iri pavanhu vezanu pf vanongorotomoka sevanhu vakarara semunhu ari kuhope ndotoshaya kuti chii chavanotaura panhau yezvirango nhasi uno vakamuka vachitiwo zvirango zvakauyiswa nemdc mangwana vachatiwo zvirango zvakauyiswa nenhau yekuti takavatorera minda vanhu mavarungu vari kuzama kuti kudii ndotoshaya kuti ice cream yakadyiswa munangako yakabva yadyiswa vanhu vose iri vezanu pf vose vari kurotomoka kana ari safrank gunu ndorimwe zvii
pamusoro yevakuru vestudio 7 ndinodangotaurawo maonero angu ndiri chizvarwa chezimbabwe ndiri musouth africa mupolokwane nhau iripo yezimbabwe vanotonga nechisimba hurumende yezanu pf dai yakahwina pamaelection a2018 ingadai kusina zvose zvemademonstration vanhu vachifara hino tichangobva mumaelection totopinda mudemonstration vanongoreva pachena kuti zanu pf yakabira maelection saka kodzero dzavanhu ndidzo dzinodipa first kuti nyika iende mberi ivo vanombunyikidza kodzero dzavanhu tatambura mumasango zvinorwadza kushandira imwe nyika isine nyika yedu tikumbirawo rubatsiro kuna vanokwanisa kutibatsirawo kune dzimwe nyika tivabhisi kutongoudzva nyika yemuzimbabwe tikwanise kushandirawo nyika yedu ibudirire nangopavo maonero anguwo
vadiko vana mukoma hwande mukoma blessing vese vashamarari vestudio 7 nevateereri vese muzimbabwe haini zvangu ndarwadzirwa namashoko ataurwa navamumagwadi kwai vamugwadi here ava mashoko avanotaura anogwadza kutukira vashamarari vedu paredhio apo nekutuka isu kuti zvinhu zvezimbabwe zvichitambura munyika kudai kubva vataura zvinhu zvakashata kudai kuti hasa kuti zvinhu zvakanaka munyika mashoko ivo haana kutibata zvakanaka mani gwadziwa zvisingaiti toshavo toita sei mari idzo dzavada kushandisa kudopa america idzo vadii havo kudoshandisa muno muzimbabwe tichidoita zvimwe zvinhu zviri nani kana kudongoita zvakatarwa neamerica zvacho izvozvo kuti masangishena bisho zviri nani pane kutambura kwatiri kuita munyika tenda hangu ndei mumwe kumemba
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemali yatumira mauto kuguta redogon pakati pemali uko kune misha miviri yeganga fani neyoro yakarwisa pakaurawa vanhu makumi matatu nevasere. akakave kechipiri mwedzi uno musha uyu ichirwiswa nevanofungirwa kuti varwi vechurudzi chefulani nepeu. Dare redzimhosva muKenya rawana varume vatatu vaine mhosva yokubatsira varwi vechimoslem vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab, avo vakarwisa chikoro chepamusorosoro musi wa2 kubvumbi 2015 pakafa vanhu 140 nevasere, vazhinji vavo vari vana vechikoro. Varume vatatu ava vachapiwa mitongo yavo musi wa3 chikunguru. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutangidza kudzinga vapoteri vanoita miriyoni pamwe chete naavo vari kutsvaga upoteri muAmerica. VaTrump vanoshora Mexico vachiti haisi kuita zvakakwana mukumisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica. Mumasvondo mashomanene apfuura, zvizvarwa zvekuAfrica zvakatanga kusvikavo pamuganhu weAmerica neMexico zvichiedza kupinda muAmerica kuti zvitsvake upoteri. Vanomirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora. Vaudza Studio 7 kuti mitemo yamabatirwo nekuchengetedzwa kwevanokumbira upoteri yakasainwa neAmerica ichaita kuti vaTrump vatadze kudzinga vanotsvaka upoteri. Tabata vadzokora kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya muri kutaura iyi inyaya iri pamwoyo yevanhu kuya vazhinji vanobva kunyika kwedu, asi ini sekuona kwangu handifunga kuti zvichabata-bata vanhu vese. Hazvibhone kuti America imbomuka ichiti haichada vapoteri, nekuti yakanyorerana chibvumirano chakanyorwa muna 1951 checonvention of foundation of international refugees. Ichocho chinotaura kuti munhu auya kuzopotera haagone kudzoserwa kunyika yake, nyika iyoyo iri kumushungurudza kana kuti yaimushungurudza kana kuti inokwanisa kumuponda kana kumurova kana kumutsunga paanenge adzoserwa ikoko. Saka zvinenge zvisiri pamutemo wavakanyora ivo veUnited States uyewo wavakasaina. Asi kune vamwe vari kumberi vatinokwanisa kutaura nezvavo vanokwanisa kudzorerwa, ende vanhu ivavo vari pamapoka andingati mairi.
Mungatiudza kuti mapoka maviri amuri kutaura ndeapi?
Mapoka aya ndevanhu vaya vakapinda munyika yeAmerica zvisina mvumo, kuya kwavatinoti kujamba bhodha. Vanogona kunge vakapinda nekupi kana nekuMexico kana nekupi, vopinda vasina kana chavainacho, vasina kana pepa ravanopiwa rekunzi mapinda muAmerica. Vobva vagara vasingazikanwe kunzi vari muAmerica, asi varingori imomo muAmerica imomo, vowana nzira yekuti vashande. Saka vanhu ivavo vari undocumented, ndo vamwe vacho vanenge vachitsvagwa ivavo. Kwozoya boka rechipiri, iboka revanhu vaya vakapinda vaine matatunzi mastudent visa kana kuti mavhiza aya ekushanya kana kuti aya ekuuya kumachechi kana kuti aya ekuuya kumaworkshop. Vobva vapinda votadza kana kugadzira mapepa vagara kudaro, hapana chavaita, havana kunyorera kuti vawane asylum kana kuroora kana kuita zvinoita kuti unzi uri mugari wemuAmerica.
Ava vanga vari vanomirira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Varayiridzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingakwane. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizinesi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.